Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 1 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe unogona kukwira nezvikamu 10 kubva muzana pagore mukati memakore 10 kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege pane bambu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kadzi reWomen and Law in Southern Africa rinoenda kumatare edzimhosva richida kuti mutemo unobvumidza kubviswa kupa muviri uvandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raparurwa nhasi nebanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe unogona kukura nezvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% pagore mukati memakore 10 anotevera kana hurumende yakashandisa kurudziro yekuvandudza upfumi hwenyika. Asi gwaro iri rinoti kana hurumende yakasashandura maitiro ayo, upfumi hwenyika ucharamba uchidzikira nezvikamu 3 kubva muzana kana kuti 3% gore roga roga. Uye rayambira kuti nzira ichatorwa neZimbabwe ndiyo ichaumba remangwana rayo. Kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, World Bank iri kukurudzira hurumende kuti itore matanho anosanganisira kusunungura mashandiro emusika wemari yekunze, kuti ivandudze mitemo inobata boka rezvicherwa kuitira kukwezva vanoda kudyara mari dzavo, uye kugadziridza migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa. Zviri kukurudzirwa neWorld Bank izvi ndizvo zvakakurudzirwa zvakare nechikwara cheIMF chakanga chiri muZimbabwe masvondo mashoma adarika. Rimwe gwaro rakaburitswa nebhanga repasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika yepiri pasi rose panyika 10 dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro ichitevera Argentina. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe ndiyo muAfrica nyika ine mitengo yezvekudya iri pamusoro zvakanyanyisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi uye varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Mukatarisa pagwaro iroro nezvinhu zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe iite, ndezvinhu zvizhinji zvavanokurudzira pa-Self-Monitored Program yavanoshanda nehurumende. Handioni zvinonyanya kugozha pazvavanokurudzira ipapo, asi zvimwe zvacho zvinenge zvichida kutize vadzanise pfungwa dzavo vanatsokunzwisisa chimiro chenyika yedu seZimbabwe. Saka ndinoti inini kuderera kwanga kuchiita upfumi hwedu hasina kunyanya kukonzerwa nekuti pamwe tanga tiri kubata upfumi zvakanaka, aiwa, asi kuri kukonzerwa nechimiro chekunze.
Asi kana muri kutaura kuti zvinhu zvagara zvichisimudzwa kana nana IMF Staff Monitored Program, zviri kureva kuti hurumende ine ruzivo nezvinhu zvese izvi. Sei isiri kugadzirisa matambudziko iwayo?
Hazvigadziriki nezuva rimwe chete mukoma. Hazvingagadziriki nezuva rimwe chete, zvakafanana nemusika mutemo wamunotaura. Haugoni kuti ugadzirike nezuva rimwe chete, nekuti unotetoredzera chimiro chenyika. Kana upfumi hwedu hwakunyanya nge huri informal sector, zvinoreva kuti nyange kugadzirisazve simba remari kunonetsa nekuti kunoteredzera chimiro icho. Saka hazvigoni kuti tii nezuva rimwe chete, mwedzi umwe chete, kana gore rimwe chete matambudziko iwawo anenge asizopera. Asi tinenge tichida kuti zvatinoita zvese zvinge zviri zvinhu zvinorwisana netambudziko pasina nekudzokera kumashure.
Kune vamwe vanoona vagwanyanya vanoona kunga zvisiri zvinhu zvinganzi zvakanya kuoma zvakaita sezviri kukurudzirwa kuti hurumende ivandudze mitemo inobata nyaya dzezvicherwa pamwe nekusunungura musika wemari. Zvinhu zvinganzi zvingada nguva here izvo?
Kusunungura musika wemari kuri kutaurwa apa kunoita sekuti bhanga guru rehurumende rinoisa ruoko rwaro pamusika wemari. Asi ndikakutsanangurirai mashandiro anga achiita musika wemari ndinogona kutoshamisika kuti zvinobva neti. Ndakazombozvitsvagurudzawo ndikaona sekuti sekutaura kwamuri kuita ikoko ndiwo kutofunga kunoita vamwe vese vanenge vari musika. Usachida kutonge uchichinja kana kusiyangana kutengesa mari unongofunga kuti mutengo wemari uri kubatwa nebhanga guru rehurumende. Ndava hapana bhanga guru rehurumende rinobata mutengo, zviri mupfungwa dzedu, zviri mudzero dzedu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakundikana kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege yeko panogona kunge paine bhambu. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba vazivisa kuburikidza negwaro kuti mangwanana anhasi vanoona nezvenhandare dzendege dzemunyika veZimbabwe Airport Authorities vaziviswa kuburikidza nekambani yendege First Jet kuti pane munhu azviti John Doe ati panogona kuita njodzi yemabhambu kana pfuti panhandare dzendege dzemunyika. Vacharamba vati nekuda kwemashoko aya ayo ari kuferefetwa kuchengetedzwa kwedzinhandare dzemunyika kwawedzerwa. Vamunangagwa vanga vachitarisirwa kunotaura kumusangano weInternational Energy Development wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Asi mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga ndivo vanonzi vazotaura vakamirira mutungamiri wenyika. Apo wave mwedzi wakurume uyo unocherechedzwa semwedzi wekurwira kodzero dzevanhu kadzi, rimwe remasangano anoshanda akamirira kodzero dzemadzimai reWomen Law in Southern Africa raenda kumatare edzimhosva nechikumbiro chekuti mutemo unobvumidza kubviswa kwepamuviri uyo wakadzikwa muna 1977 uwandudzwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Ivy Chimedza, gweta rinoshanda nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA, vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court chekuti mutemo wokubvisa pamuviri uvandudzwe kuti ubvumirewo vanasikana vasati vabva zera pamwe chete nemadzimai anobatwa chibharo muwanano kuti vabvumirwewo kubvisa pamuviri.
Minor girls below the age of 18.
Vana vasati vabva zera vasina kubatwa chibharo vanorambidzwa kubvisa pamuviri pamwe nemadzimai anobatwa chibharo muwanano. Saka chikumbiro chataisa kudare ndechekuti mutemo wokubvisa nhumbu uyu uvandudze kuti madzimai nevana ava vabvumidzwe kubvisa.
Amai Maxine Chisweto, vanoshanda nesangano reVeritas, vati zvakakosha kuti mutemo wokubvisa pamuviri uyu uvandudzwe vachiti vana vakawanda munyika vari kufa vachiedza kubvisa pamuviri zvisiri pamutemo.
Tani nguva yakareba tichinzwa kuti vana hobho vari kufa gore negore vachiedza kubvisa mimba zvisiri pamutemo uye zvinozovakwadza. Saka mutemo wedu senyika unoshuvira kuchengetedza vana nekukura kwavo. Iyi inoda kubatsira kuti kana vaya vakarodzwa vari vana vakwanise kubatsirwa zvinyore panyaya yatinoti termination of pregnancy.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati havaoni zvakanaka kuti vana vasati vabva zera nemadzimai ari muwanano anengaita pamuviri vakwanise kubvisa pamuviri. Hurumende inofanirwa kutsunga dzisimbe kuona kuti zvinhu zvagadziriswa kuzvipatara.
Maonero angu ndeyekuti tiri kucreata society isisatye kuuraya. Chandofunga kuti tofanira kuitwa nehurumende kana tichida kubetsera vana vanobata nhumbu vari vadiki ndechekuti ngati improve healthcare delivery system yedu.
Muchikumbiro chayaisa kudare ichi, WILSA yadoma bazi rezveutano, dare reparamende nehofisi yemuchuchisi mukuru wenyika Semapoka ane chekuita ninya ii mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanga vasinga kwanise kutaura nezvenyaya iyi vakati tibate gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora asi nharembozha yavo yanga isingapindi. Hatina kukwanisa kunzwa kuparamende pamwe nehofisi yemuchuchusi mukuru kuti vatambidzwawo here magwara anovazivisa nezvedanho resangano iri kumatare. Sachigaro wekomiti inoona nezveutano muda the National Assembly vaDaniel Molekele vati dare reparamende rava nemakore richitaura kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Vakatarisira kuti under 10th Parliament kuchaitwa termination of pregnant amendment bill kuchapa vanhu veZimbabwe mukana kuti vatipe miona yavo because tichatenderera Zimbabwe here.
Mutemo wetermination of pregnancy act uyo wakadzikwa nyika isati yawana kusvitonga kuzere muna 1977 unobvumidza kubviswa kwenhumbu chete kana pamuviri apa pachiisa mudzimai akazvitakura panjodzi kana mwana ari mudumbu ane urema hwakanyanyisa kune avo vanenge vabatwa chibharo neavo vanenge vaitiswa pamuviri nehama yepechko. Vanobvisa pamuviri zvisiri pamutemo munyika vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu. Gwaro reHealth Demographic Survey rakapedzisira kuitwa muna 2015 raiti zvikamu makumatatu kubva muzana zvevanhu vanofa vakazvitakura vaifane kuda kwekubvisa pamuviri nenzira dzisina kufanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nezuro vose vakashanyira muganhu weAmerica neMexico nguva dzakasiyana uko vakanakurirana nyoka menyu pamusoro pedambudziko rezviuru zvevanhu zviri kuyambuka zvichipinda muAmerica zuva nezuva. Kufa kwevanhu vechiPalestine vanogona kusvika kumuzana negumi nevaviri kana kuti 112 vachitsvaga rubatsiro nezuro muGaza City kwashoropodzwa nevakawanda pasi rose. Nhasi zvichitevera mashoko evakaona zvichiitika pamwe nevashandi vebazi rezveutano muGaza nekuti zvakakonzerwa nekurwiswa nePuti neIsrael. Israel iri kuzviramba ichiti vanhu vakawanda vakatsikirirana vakazotsikwa nemotokari dzaiparubatsiro dzainge dzave kutiza. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitika munyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa nemakambani ari kugadzira mugwagwa unobva Harare uchienda kuChirundu. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanomwirirana nevekumwe kumatunhu munyika kuri kuitwa zvirongwa zvehurumende zvakaita sekuvakwa nekugadzirwa kwemigwagwa. Avo vanoti mapinzirwo evanhu mumabasa anopiwa mari nehurumende haana kujeka uye azere neuori. Mumwe wechidiki anoti ari kushaya basa ndimuzvari Benyuda Tsoto vekumapinga uko kuri kushanda kambani yetensa.
Vari kuya nevanhu vavo kubva kuHarare vachiendwa vari kuya kuzowana basa. Panapa tane 3 weeks tinobata hafu 5 tinoswera kuzobuda nafu.
Muzvari Tsoto avo vanoti vaimborarama nekuita maricho vanoti iye zvino vave kurarama nekutengesa bonde kuvashandi vemugwagwa vari pamapinga asi hazvisi kubhadhara zvekuti vakwanise kurarama.
Ndobva tatofara tatazororawo kuenda mumabhavhu kuenda kubhavhu nongo tichagirawo vana chikafu zvinhu zvakaoma.
Mumwe mugari weparukobha vaJeremiah Sande vanoti pavanhu vanosvika 100 vakanyoresa kuna sabhuku wavo kuti vapinde basa vaviri chete ndivo vakakwanisa kuriwana vachiti zviri pachena kuti pari kuitwa zvechioko muhomwe kuti munhu apinde basa.
Tikakapinda ngari pati kwedu kune 170 inofanira 2 kana kuti 3 aibaga 2 chete vakapinda wekwedu.
Patapunza kuti sei vana vashoma vari kupinda mabasa munzvimbo mavo, mukuru wemasabhuku munzvimbo yemapinga, uye vari vaimbove murwewo nerusununguko vaEzra Horwe, vanoti vakambobvunzawo kuvakuru vekambani vakanzi vashandi vachatorwa zvishoma nezvishoma kusvikira vawanda sezvo mugwagwa uchangotanga kugadzirwa.
Vekambani vakati hongu tinotora, asi tinotora nemai nemastages vachatora kana vachitora namba inosvika kuma100, asi havaitori musi muchi mumwe chete.
Mumwe mukuru wekambani yetensa varichmen Machanga vanoti vanopa basa vagari vemunharaunda muchapfuura mugwagwa uri kugadzirwa sezvo riri donzo ravo kusimudzira vanhu nenzvimbo dzavanoshandira. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vakaita musangano wechimbi chimbi apo vakaudza vakuru vakuru vemakambani ari kugadzira mugwagwa uyu kuti vose vachapinda mabasa vanotanga kunyorwa mazita nemasabhuku, mazita acho ozoundwa kumahofisi kwavo uko gwaro remazita acho richazodhindwa risati rapiwa vemakambani kuti vapinze vanhu mabasa.
Tinoita kuti vanhu vatisenge tapiwa iwavo tona kuti tinoisa tinopa kontrakta vanhu vanobva kunzvimbo iyoyo.
Pakamboita mutauro zvakare pakagadzirwa mugwagwa unobva kuBetbridge uchienda kuHarare zvichinzi pari kuitwa zveuori sekutaura kwamai Sarudzai Makirichi rekumasvingo.
Ndiyo same criteria yavakangoshandisa but kutorwa kwevanhu kwacho vakangotora just a few but vanhu vakazotorwa therese vanga vangori vekubva kumusangano.
Hatina kunzwa kuti hurumende ine urongwa here kana kuti police panyaya dzekupinzwa mabasa nemakambani anenge apiwa basa rekugadzira migwagwa sezvo gurukota rebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vanga vasati vachipindura mibvunzo yavanga vati tivatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Makambani mashanu anoti Bridgman World, Fossil, Exodus, Masimba neTensa akapiwa basa nehurumende rekugadzira mugwagwa weHarare kuChirundu uye unotarisirwa kuwanisa mabasa vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rakatambira chikumbiro chevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump chekuti havafanirwe kumiswa pamberi pematare nekuti vaimbo vemutungamiri wenyika. Dare iri richanzwa chikumbiro chavaTrump ichi. VaTrump vari kutongwa nemhosva yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo muna 2020 apo vakakundwa navaJoe Biden. Vane dzimwewo nyaya dzakawanda dzavakatarisana nadzo dzavari kupomerwa panguva iyo vari kutsvaka rutsigiro rwekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato remaRepublican Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
VaTrump nyaya yabvuma kutambirwa neSupreme Court. Tichaona Supreme Court ichikwanisa kunzwa appeal yavaTrump. Vati Supreme Court iongorore mhosva dzavari kupomerwa dzavari kuti vakaita vari president. Nechidimbo vari kutaurwa kuti ivo sezvo vanga vari president panyaya dzavari kupomerwa idzi havafaniwe vachibatwa kana kuendeswa kumatare dzemhosva because vane yatingati pachirungu immunity yavanowana in terms of constitution yeAmerica yavari kuti vanayo kodzi racho. Tinoona kuti kumasure uku matare yese haasi kuwirirana nezvekutaura vaTrump. Kana Supreme Court yakati aiwa vaTrump vane immunity then zvinoreva kuti nyaya dzese dzavari kupomerwa idzo dzavari kunzi vaida kupandukira hurumende pavakasiya chigaro dzinonongwa dzichipera.
Vamwe maonero avo zviri kuitwa neSupreme Court zviri kubatsira vaTrump. Pane chamunoona pane zviri kuitwa neSupreme Court zvinogona kunzi zviri kubatsira vaTrump?
Chokutanga ndechekuti vaTrump ndo vaendesa nyaya iyi kuSupreme Court and tikuona kuti Supreme Court yabvuma kuti nyaya iyi ndike nechimbi chimbi and vari kuti kuda maybe inokwanisa kunzikwa muna April. Zvinokwanisa kubatsira vaTrump kana Supreme Court yakapa mutongo wavanowirira nawo kuti wakwani soo kupinda msari mzuda tukuona zirikuya zema presidential wane mama election zarkuya saka nyayeli hapa ya toye nyayekuni sana ninguwa wa Trump wa chizu misa ninguwa kuti nyayeli inzuido Supreme Court nukuti ya think wa kuona kuti nyayeli ya gamba ichiende la iliku matara aliku sasuku awazo kwa nsi kuwa na mkana kuti wazo wachi pinda wa msari zema election zirikuya hizi patinozo hoti ma Supreme Court judges aliku Supreme Court kukoko paka wanda wapo panu wakapinda panguwa ya Trump ndi waishinji wacho waka tu iswaona wa Trump saka kana wana wachitawa wakuti ayo wa Supreme Court iruku batira wa Trump awasiku rasika kozi ya Supreme Court yu ine majaji awaka isawo wa Trump yu wachiriprezi
awanga warinyanji mnezwe mutemo wachishanda segweta uye wachishanda nesanga nore All Hands on Justice wa Kennedy Masie wari parunare ku Texas muno mu America na tanono kawandewe Studio 7. Yave nguwe enyu wa tereri, yeku zitawirira moga za muno funga.
Mwana akakumbira chingwa unopuwa chingwa, akakumbira hove unopuwa hove. Kwetu kutubana akakumbira chingwa unopuwa umbo, akakumbira hove unopuwa nyoka. Ipae wana wanumari, kwetu zikuti wanaote ama udakuwa vundutsira, kutasuzi kudaba mbasera alikoshi. Muno pesa makuta ote hewa na walukufa, imi ntimukura hewa nukuta mdo kufa wanumari.
Magadini mkuma zulu ini mtuku nzo huku batikana ninye kwa maachi kuchipinge huku kwa chijecho huku isusu tichikura ichiri growth point kusapi kwa tumbo wane malocations vanu vanukunzi nga wabu vanu waka gara variko mashopsa achiri kutuwele mbari machichichi now town ya yaku expand ichienda kune vanu kanzuru nga isa sungisa vanu ichiti zoni vanhu vakagara zviri kunze kwemutemo ngavangotaura kuti town it's a town development iri kuexpanda ichiuya kwamuri saka taakukubvisa hai tichikuisa hi apa kana kuti taakukubhadharai mondogara apa ya that one tinozvitambira because ini ndakatokura ndikadzidzako kusvika ndabvako vanhu ivavo vaingogara muike zvine zvaim 42 vanhu ivavo vanongogara hatisi kufara nazvo indo nzibonga ijambaya ndiri kumarondera asi kuchipinge ndokumusha
masera sei vashamari ya Studio 7 kusana yangu mpura madura kita zwini mzimbabwe asitanyi kakumawele zawa kunyazi saa kutu munuweza na PF amire pambepe vanu chitaura kutendo kutra zano PF kwa pambere nayo zawa kunyazi saa iso shu nika edu ya suesu kumawele ni zano PF nika edu ya vondo moka ya vondo mpa muchina chirimo hapana chinu saa kuto nyazi saa chayako chayako tuta urondri mungu mende ndushani zao kunyazi saa bavano saka pada uto iki waona utuangaita si chikuru zira wa ishiduku kuti msa gara mawoko saa mbefu nda one kwa plan uwa isaka na kangwa ichiriko
mwota wala kutikwa inyika yu kuti dhora reku Amerika nema bundi emu Zimbabwe runs 18,000 mwakashuona kupi mwakashuona kupi kwa mwakashuona kupi mwakashuona mwine nzira ipi ya mwakashuona kupi nzira ipi ya mwota ure msala utampane wana awane wapesistitza waka wakwa nyanya msala isaparedi wa chicha mwuru utawane wa chicha wangata ura kutinyika ino kashuona ni nzira ipi 10 kg need 100 something thousand msala utampane kumbwa zavane ni
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nagwenyambira nemukurumbira Wilfred tichaona maAfrika anozivikanwa nerebasa rekuti nyamasvisva achimba nechikwata chembira chemaungira enharira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mufambo wandinoridza
musambo wepasi chigare mbira music
vari kutambira sei musambo wenyu mumamana
vanhu muno munyika vari kutambira asi kuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji tikangoti ruzhinji rwevanhu pari zvinezvo vadiluted kana kutingatiwa wamusanganiswa wechivanhu nechirungu zvasangana nezvakauya nevachena pesendeji yevanhu vanotambira amo musambo iwoyu ndoo vamwe vanhu vaive vazhinji vacho vakakurira kumusha
nyamashisva mabhakure imi nembira takakunzwa ikare matambudziko arimo mubasa renyiri ndaapi
tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo pakushanda kwatinoita kuti tiwane mapromota anopromota mutambo wedu bhosi ichinyoridza mutambo inonzi traditional music yezimbabwe saka machallenges atinowa atosangana nawo kuti tiwane munhu ane rudo rwokuti ada kusimudzirawo mutambo wemuzimbabwe uri mutambo wechivanhu wetsika dzedu nemagariro unotaura tsika dzedu nemagariro vari kushaita
kunzwai kumubayiro uko kumanama nekupi kupi ndeipi mimwe yemibayiro yamakambohwi nawo kumashure
pandakafoma maungira 2005 2006 album rangu rinonzi maungira ndakahwina namaaward best mbira 2007 vandaita album rinonzi chinamaneja chifambiti pandahwina futi best mbira namaaward kubva ipapo ndopa zvakabva zvadzima zvembira kategori mumanamaaward ndaichitaura ndakafambawo nyika dzakawanda ndakaenda United States of America ndaitwa Portland ndakafambawo California Oregon Whidbey Island Washington DC ndadzoka ndobva ndaenda kuSweden kuti ndivainge cultural exchange program China cultural exchange program
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
kune vese vanofarira musambo wembira vanenge vachida kuridzirwa mbira chivanhu kwedu kumabira kungava kuti vari kuita chivanhu chavo chekurova makuva vari kuita chivanhu chavo vari kuita muchato vamwe vachiitawo maprivate functions emakambani corporate functions you are free to contact me +26377221610
chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi woza friday kudai
kambo kanonzi madzinza apo ndo kanotaura nezvemutupo tiise maoko kuna nzou maoko kuna nhingi wosimudza wese kuna nhingi kanoita chidetemaesitaura zvemutupo ndo madzinza iwayo
kutenda kutenda kukuru kune vadare vese vatiunganira pane rino dare tichikumbirawo kuti mutibatsirewo kuisa maoko maoko kuna vadare vese tichiisa maoko kumuyera mwoyo kumaranda ziruviwe maongera makeri shirazi
manga muchinzwa kambo kanonzi madzinza manzwa hurukuru yaitwa nanyamasvisva ari parunare muHarare naIvans Dzininga westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya musakanganwawo chirongwa chelive talk nhasi manheru na8pm apo tiri kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe negwaro raburitswa neworld bank riri kuti kana zimbabwe yakagadzirisa zvinhu upfumi hunogona kukura nezvikamu gumi kubva muzana pagore sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare bhanga repasi rose reworld bank rinoti upfumi hwezimbabwe hunogona kukwira nezvikamu gumi kubva muzana pagore kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiya mina mutungamiri nkomo Thank you.
Soku isika tisenda.